Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri Chikumi 16, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuwedzera muZimbabwe kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe vari kudzoka kubva kuSouth Africa asi tinoonawo sekuti dambudziko hombe riri mumaquarantine center mavari kupinzwa umu vasati varidiswa kuti vazoenda kudzimba dzavo.
Vandu vevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi masere nevanomwe asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Mapurisa nemauto anovharisa dhorobha reulawayo nhasi mushure mekunge amanikidza vanhu kudzokera kudzimba dzavo.
Dare raramba kuti client yangu ipiwe bail nenyaya yekuti vanoti anokwanisa kuzonotaura nevari kunzi ma witness ari kutaura vanhu vanosevenzera company inonzi Netfarm varamba zvekare vachiti anokwanisa kupara dzimwe mhosva akapiwa bail dzakafanana neidzodzi vachitarisa kuti akambopomerwa dzimwe kudhara asi haana kubatwa nadzo.
Muzvina bhizimusi akonzeresa mutauro munyika vadeli shunguwaya vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi masere nevanomwe kana kuti 387 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vana vakadzoka kubva kuSouth Africa vaine chirwere ichi. Vanhu vanosvika mazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 656 vakavhenekwa nezuro kuti vane utachiwana here hwechirwere ichi kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere checovid-19 vasvika pamakumi mashanu nevana kana kuti 54 uye vashaya vachiri vana kana kuti 4. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi mashanu nezvinomwe nezana nemakumi mapfumbamwe nevana 59,194 vavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi kusvika pari zvino. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni masere kana kuti 8 million uye vafa vadarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezvinomwe zvine mazana mashanu kana kuti 437,500. America ine vanhu vave kudarika mamiriyoni maviri vabatwa nechirwere ichi vafa vachidarikawo zviuru zana negumi nezvitanhatu nezana kana kuti 116,100. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubva kuSouth Africa vari kuwanikwa vaine chirwere ichi munyika kwave kutyisa sezvo vanhu ava vari kugona kunge vachibatira chirwere ichi vari munzvimbo dzavari kuchengeterwa vapinda munyika kana kuti maquarantine center. Studio 7 yatumira mibvunzo kune vari kutungamira urongwa hwekurwisana necovid-19 mudunhu reHarare Dr. Prosper Chonzi asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vachipindurawo kumubvunzo yatanga tavatumira vati vari kuongorora vanhu munyika asi huwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiwana munyika hushoma zvikuru zvichienzaniswa nevari kubva kunze kwenyika. Hurumende inonziwo iri kuita dambudziko rekuwana zvekushandisa zvakakwana mukuvheneka vanhu. imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vanoti hurumende inofanirwa kuchitambanudza zvakanyanya urongwa hwekuongorora vanhu uhu kuitira kuti ivheneke vose vari kubva kunze kwenyika pamwe nevagara vari munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuwedzera muZimbabwe. Kunyanyanya zvizvarwa zveZimbabwe vari kudzoka kubva kuSouth Africa. Asi tinoonawo sekuti dambudziko hombe riri mumaquarantine center mavari kupinzwa umu vasati vareleaswa kuti vazoenda kudzimba dzavo. Nekuti manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus akanyanya kukwira kunyanyanya tichitarisa kwavari kubva kwacho kuSouth Africa. Kwekuti coronavirus iriko asi haisi kubata vanhu zvakanyanya sezviri kuitika kana vanhu vazopinda mumaquarantine center umu. Saka pane dambudziko hombe. Hurumende yedu iri kuegerera zvizvarwa zvenyika yedu nekuti vari kubata chirwere mumaquarantine Syndrome. Pakuona kwedu zvinoratidza sekuti ndomavari kuchibatira imomo nekuti manhamba acho anyanya kuwandisa.
Tichipa usimi enzaniso Dr. Munatsi, marumwe zuro unove musi wesvondo kwakaongororwa vanhu vaisvika 199 pakawanikwa 27 vaine chirwere. Zvii zvamungataura pamusoro peuwando hwevanhu ivava vakawanikwa vaine utachiwana?
Sekutaura kwamaita 8% yevanhu vakaongororwa vakawanika vaine chirwere checoronavirus. Iyi percentage yakakura maningi tikatarisa even kunana Botswana, South Africa macho mwari kubva. Percentage yekubatwa kwevanhu nechirwere chekorona iri kuratidza kuti uminenge yakwira nekuti vanhu vari munzvimbo imwe chete vari kuzadzana chirwere munzvimbo imwe chete imomo. Tinonzwa vanhu vari kunyunyuta hama neshamwari dzedu dzakadzokera kuZimbabwe kubva kuSouth Africa vari kunyunyuta kuti mavari kunoiswa umu. Hamuna ugaro hwakanaka, nzvimbo dzacho hadzina kunyatsokutaramuka. Vamwe vari kurara murume imwe chete kana pauya vamwe vacho vanongoswoeswa imomo zvakare vasina kupesaniswa. Saka zvinhu zvinonetsa kuti titi vanhu ava vakabva nechirwere tichitarisa tsanangudzo dzatiri kupuhwa nevanhu vari kupinda munzvimbo dzinoratidza kuti chirwere ichi chiri kutekeshera imomo. Panze pekuti maquarantine center anga achibatsira kudzikisa kutapukirana kwechirwere, zvinoita sekuti ndimo mava chave kutotekeshera.
Tiri kuona kuti vari kunyanyotaurwa nezvavo kuti vabatwa nechirwere ichi vanhu vari kubva kunze, zvikuru vari kumaquarantine center. Izvine mucherechedzo here wekuti vanhu vagara vari munyika vari kuongororwawo zvimwe chetezvo sezviri kuitwa vari mumaquarantine center?
Uwandu hwevanhu vari kuongororwa vari munyika vasiri vari mumaquarantine center hushoma. Asi vagara varimo munyika kunyanyanya pamwe vanenge vachifungidzirwa kunzi vakambosanganawo nevanhu vane korona havasi kunyanya kutesta vanhu vakawanda ikokoko. Zvinove zvinogona kuita kuti tipinde panjodzi kana chirwere chikange chichekechera munyika muchisiri kuzivikanwa.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunare neStudio 7 vari kuBritain. Mapurisa nemasoja avharisa dhorobha reUlawai nhasi mushure mekunge amanikidza vanhu kudzokera kudzimba dzavo, izvo zvasiya vakawanda vachishamisika nekusanzwisisa kuti chii chiri kuitika sezvo vanga vasingape chikonzero chekuita izvi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vatanga kudzingwa mudhorobha mangwanani kunyanya panguva dzekuma7 apo vanhu vakawanda pavange vave kuwanda mudhorobha vachiuya kumabasa nekuzoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Nekuda kwekusanzwisisa kuti chii chaizvo change chiri kuitika, vamwe vanhu vange vachiita zvekutiza vachiratidza kutya. Studio 7 payasvika kunzvimbo inotengeserwa zvirimwa zvakasiyana-siyana kusanganisira murivo nemadomasi muna 5th Avenue, taona mapurisa achiudza vanhu kuti vadzokere kumba. Pane rimwe garaji remafuta riri muna Joshua Mkau Kongomo Street, taona masoja achiudza vanhu vange vaine motokari dzavo mumutsetse wekuda kutenga mafuta emotokari kuti vadzokere kumba. Mumigwagwa inopinda mudhorobha pange paine maroadblock vanhu vachidzorerwa kumba. Mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti Mashingaidze audza Studio 7 kuti adzorerwa kumba pane imwe yemaroadblock aya, asi haana kuudzwa chikonzero chekuti izvi zviri kuitirwei.
Papane roadblock yanga isingaiti patreadway grounds nezikiu rakarebesa. Mapurisa tikati kochi pandanda svikoteni yangu zvikanzi hakuna muti aibvunza kupinda mutauni. Even mapasis nhasi hatisi kutombotarisa. Ndikati well operation inosvika riini, mangwana inenge zvakadai here? Zvikanzi zvamangwana hatizivi, but tangonzi tidaro nemaorders atawana from above. Taashaya zvokuita tikatozongoguma tadzokera kumba nokuti papa asingapindiki.
mumwezve mugari wemubulawayo vaMoses Kumboya vane bhizimisi rekutengesa muriwo nezvimwe zvirimwa vati vashamisikawo vave kungoudzwa kunzi vadzokere kumba. VaKumboya vati mapurisa nemasoja vanofanirwa kuita basa ravo nenzira inochengetedza veruzhinji, kwete kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vatsamwe.
Ini ndamuka kuseni ndichienda kubhengi ndichiri ndinotsvaga mari, nekuti zvakabvumidzwa nemukuru wenyika pidi kuzi mautongoerera nawo kuti vanhu ngavabude mutaundi. Daizvo vaigoita vachiburitsa vanhu mutaundi mune zvakanaka, kotoburitswa mutaundi vanhu vachirubwa nekudzingirigwa. Ini ndinoona pasina kumira mushe ipapo, nekuti kuchovhera vanhu kuti vasvike kuzoti vanhu varieti. They are provoking the people.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vari mumusangano wavati uchapera mumaminitsi makumi mapfumbamwe. Mune imwewo nyaya, meya weguta reBulawayo Solomon Mguni vaudza Studio 7 parunhare kuti vakuru vakuru vekanzuru nechikamu checivil protection unit mudunhu reBulawayo vaenda kunoita ongororo mumusha weLuveve senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rechirwere chemanyoka chiri kubata vanhu vemunzvimbo iyi. Kusvika pari zvino vanhu vashanu vashaya nekuda kwechirwere ichi, uye vanoziva zviri kuitika vanoti nekuda kwedambudziko remvura vamwe vagari vekuLuveve vange vachichera mvura kubva mumatsime ane mvura ine tsvina, izvo zvinonzi zvinogona kuve zviri kukonzera urwere. Kanzuro yeguta reBulawayo iri kupa vagari mvura zuva rimwe chete pavhiki nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta iri yave shoma. Guta reBulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu, asi pari zvino madhamu matatu pamatanhatu aya haachashandiswe sezvo asisina mvura. Vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti zviri pachena kuti guta reBulawayo rine dambudziko remvura, uye hurumende inofanirwa kubata nyaya iyi sedambudziko rinofanirwa kugadziriswa nekukasika.
Tinorombo kuti kune vanhu vatirikunzwa kuti vakatoshaika kari kubhuruwa nemhaka yemvura, asi izvogona kudzivirirwa. Ndovatinoti maoral fecal diseases ayaya anofamba achibva mutsvina achienda mumvura yedu, tozoshandisa mvura iri contaminated, mvura inoutachiona utano hwevanhu hwokanganisika. Hapana zvinyowani zviripo apa. Hurumende ngaione kuti mbhuruwayo maita mvura. Hurumende ngaideclare state of disaster kubhuruwayo, kuitira kuti kanzuro yebhuruwayo ikwanise kupemhawo mari ichibetserwa zvayakamboitiwa vagadzirise nyaya yemvura.
Mwedzi wakapera, gurukota rekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakaramba chikumbiro chekanzuru chekuti guta reBulawayo rinzi rine dambudziko rakakura rekuwanira vagari mvura yakakwana, vachiti dambudziko riripo nderekuti kanzuro haizi kukwanisa kupomba mvura yakakwana kuti ipe vagari, kwete kuti mvura yacho haipo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Dare repamusoro nhasi rararisa chikumbiro chevamwe vagari vekuchitungwiza avanga vachida kuti dare reparamende rimbomira kuita misangano yeveruzhinji richinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vaDavid Mangota varasa chikumbiro ichi vachiti veruzhinji vane mukana wokupa pfungwa kuparamende kuburikidza nekunyora zvavanofunga votumira kuparamende. Mutongo uyu unotevera zvasvitswa mudare negweta resangano rechitungwiza nemanyame Residents Association kana kuti kamera, uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatonderai Batasara, avo vati misangano iyi inofanira kumbomiswa sezvo veruzhinji vasiri kukwanisa kufamba nekuda kwemitemo yakadzikwa nemutungamiri wenyika yeCOVID-19 regulations. VaBatasara vati pasi pemirau iyi iyo iri kusungira kuti veruzhinji vagare mudzimba, ruzhinji rwevanhu harukwanise kuenda kumisangano yeparamende sezvo vanhu vakawanda vasina matsamba ekufambisa mumigwagwa ayo ari kudiwa nemapurisa nemasoja ari kurambidza vanhu kufamba mumigwagwa. VaBatasara vati paramende haina chainoruza kana ikambomisa chirongwa chekubvunza veruzhinji nekuda kuda kuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remiteme yenyika. Asi gweta reparamende panyaya iyi vaAndrew Demo vati paramende yangatadzwa kuita basa rayo riri pamutemo nekuda kwevanhu vashoma shoma. VaDemo vati miteme yeCovid-19 regulations inopa veruzhinji mukana wekupa pfungwa dzavo sezvo achibvumirwa kuungana vasingadariki vanhu makumi mashanu panguva imwe chete. Zvaturwa navamangota zvatsinirwa navabhatasara avo vati vamirira kunzwa kune vekamera kuti votora matano api.
Dare iro rati ma hearings ma public hearings asiro chete mhando ya evanhu kuti vanokwanisa kuita ma contributions avo pada vanokwanisa kuti vanyore ma submissions avo sekuinvite kwakaitwa ne parliament. Saka dare raramba kuti rimise parliament kuti iendere mberi nema
VaDemo vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Mutongo wapiwa ndinoutambira, that was the fairest judgment, so ndinoutambira ndinogamuchira, and my client was successful and I'm happy about it.
Zvichakadai mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vamavela Sikumalo vati pfungwa dzichanzwikwa ipfungwa dzevanhu vashoma chete kubudikidza nemutongo waturwa nedare repamusoro.
Ingava iri pfungwa yakanaka yekuti tigokwanisa kunge tichiendawo kumatare dzimhosva tichimisawo kuti bill iri risava rinozoenda mberi pakunodiscuswa zvakare muparliament, nekuti chimwe chidanho ichochi ichi chaitifarwa kuita chemapublic hearings hachina kunyatsoitwa mune zvakanaka tichionawo mamiriro akaita magariro ari kuita vanhu munyika panguva ino yelockdown nemafambiro avo nekuremerwa kwavari kuita.
Komiti yeparamende inoona nezvemitemo yakatotanga kuenda kune dzimwe nzvimbo munyika ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri iro riri kudaidzwa kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Bhiri iri riri kubata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kupinzwa basa kwevatongi, muchuchisi mukuru wehurumende pamwe nekusarudzwa kwevatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare ramajistrate muHarare nhasi rarasa chikumbiro chamuzvina bhizimusi vaDelish Nguwaya chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo panyaya mbiri dzavari kupomerwa dzekukorovhera hurumende kuti ipinde muchibvumirano chekutenga mishonga kubva kukambani yekunze yavanomirira munyika yeDrugs Consulting SAGL. Mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti vati vaNguwaya vadzoke kudare musi wa30 Chikumi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Amai Muchuchuti vati vanobvumirana nevachuchusi panyaya iyi kuti kana vaNguwaya vakabhadhara mari yechibatiso vanogona kuvhiringidza kuferefetwa kwenyaya iyi uye vanogona kutiza munyika sezvo mhaka yavakapara yakakura chose. Vatiwo vamwe vavanonzi vakapara navo mhosva iyi vari kunze kwenyika. VaNguwaya vanonzi vakapara mhosva iyi nemuridzi wekambani yeDrugs Consult Lea Deja uyo anonzi ari kuItaly kana kuti kuHungary. Rimwe remagweta vaNguwaya vatafadzwa hungwe vanoti dare raona vaNguwaya semunhu asingavimbike sezvo vakamboita dzimwe nyaya dzekukorovhera vanhu nguva yapfuura.
Dare raramba kuti client yangu ipiwe bail nenyaya yekuti vanoti anokwanisa kuzonotaura nevari kunzi mawitness. Mawitness ari kutaura vanhu vanosevenzera kambani inonzi Netfarm. Varamba zvekare vachiti anokwanisa kupara dzimwe mhosva akapiwa bail dzakafanana neidzodzi, vachitarisa kuti akambopomerwa dzimwe kudhara asi haana kubatwa nadzo.
Vatiwo havana kufara nemutongo wedare uye vanovimba kuti dare repamusoro richave nemuono wakasiyana na panyaya iyi.
Saka nekuda kwaizvozvo isi tichaenda kuhigh court kwatinofunga kuti high court inogona kuwana muonero akasiyana yomurisi yauti apiwe bail. Nenyaya yekuti iko zvino hakuna munhu anokwanisa kufamba kubuda munyika. Saka kutya kwavanoita kuti anoenda kuItaly tofunga kuti imwe court inokwanisa kuona muono wakasiyana.
VaNguwaya avo vanomirira kambani yeDrugs Consult SAGL neDrugs International vakasungwa nemusi wechishanu chapfuura vachipomerwa mhosva yekutsotsa kambani yehurumende inoita zvekutenga mishonga yeNatfarm kuita chibvumirano chekutenga mishonga inokosha mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica kubva kukambani yeDrugs. Vachuchusi panyaya iyi vanoti vaNguwaya vakanyepa kuti kambani iyi inogadzira mishonga, izvo zvakaita kuti bazi reutano nebazi remari vape Natfarm mvumo yekushanda neDrugs. Asi vaNguwaya vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Magweta avo anoti ivo semumiriri weDrugs havana chavakatadza uye vachatora kudare umbo hunoratidza kuti Deja uyo akatomboya munyika akaonana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndiye ainyora nekusaina matsamba ekutsvaga basa rekutengesa mushonga kubazi rezveutano. Magweta aya anoti wane humbo unoratidza kuti drugs yakapiwa basa kuNatfarm mushure mekunge bazi rezvemari raita ongororo rikaona kuti kambani iyi yainge yakachena. Vaungwe vanoti kunyange vanguva yavaive ivo vaisaina matsamba ekutsvaga basa kubazi rezveutano hapana nhema dzakataurwa mutsamba idzi, nekuti kambani yedrugs inoita mabasa akawanda kusanganisira kutengesa mishonga. Vatiwo pachibvumirano chedrugs neNatfarm, drugs yakabuda pachena kuti mishonga yainotengesa yaiwana kupi uye hapana kana nhema dzakataurwa muchibvumirano ichi. Mutikitivha ari kuita nyaya iyi akaudza Dare kuti vakatanga kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge bazi rezveutano raratidza kusafara nechibvumirano chedrugs neNatfarm. Asi Magweta vanguva yaanoti vane humbo hunoratidza kuti mapurisa emuno akatanga kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge sangano remapurisa repasi rese reInterpol ranyorera kuZimbabwe Republic Police richida rubatsiro pakuongorora kuti mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica ainge aiswa mubhanga redrugs kuHungary yainge iri mari yei. Interpol yaifungidzira kuti paive nekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering, sezvo drugs isina basa rayaiita raizivikanwa kuti iwane mari yakawanda kudai. Mushure maizvozvo hurumende yakabva yamisa chibvumirano chedrugs neNatfarm. Svondo rapfuura mapurisa akabvunzurudza vakuru vakuru kuNatfarm, bazi rezveutano pamwe nebazi rezvemari, uye vazhinji vavo vanotarisirwa kupa humbowo kana kusungwa nekuda kwenyaya iyi. Vanguva ya vakabuda mumifananidzo yakawanda vaine mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa pamwe nevana vavaMnangagwa Sean naCollins. Mifananidzo iyi yakakonzera mitauro yakawanda musocial media, vamwe vachiti zvose zviri kuitwa navanguva ya vari kutsigirwa nemhuri yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanoita mabasa emaoko pamwe nekutengesa zvinhu migwagwa vanoti havana mari yekuti vanyorese zviri pamutemo kuitira kuti vatange kuita mabasa avo sekurudziro yakapiwa Svondo Rapera nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mabasa evanhu ava akanga avharwa pasi pemutemo weCOVID-19 national lockdown, asi vazhinji vavo vanoti havana mari yekunyoresa mabasa avo kuitira kuti vavhure zvakare sezviri kudiwa nehurumende. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbone Malaya vanoti zvimwe zviri kudiwa kuti vatange mabasa zviri kuvanetsa, kunyange hazvo vatotanga havo kuchenesa nzvimbo dzavanoshandira.
Pari kudiwa tax clearance certificate, asi tinoona kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuita matax clearance certificates, uye havasi vanhu vese pari zvino vanokwanisa kuva nemahealth certificate, nekuti mitengo yacho inenge ichidiwa kuti vanhu vakwanise kutora mapepa iwayo iri nechepamusoro, uye vanhu ava vanga vakavharirwa mudzimba, havana mari dzekuti vakwanise kutora zvinhu zvakaita seizvozvo pari zvino.
Meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti makanzuro akawanda angorasikirwa nemari yakawanda nekuda kwevanhu vasingabhadhare mitero, nekudaro vanoti vanotambira danho rehurumende rekuti vanhu ava vatenge marezinesi ekushanda.
Tero iyi inoumba guta ravo, ndayakuti kana vapedza kutengesera ipapo unodawo zvakare maservices eguta, unodawo kufamba murodhi yakanaka uchienda kumba kwako, unodawo kunwa mvura yakachena. Saka zvinhu izvozvo zvinodyidzana kuti tinge tichifambirana mberi hunge maparts acontributa to the functionality of the whole.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo vanozviitira mabasa avo emaoko ava ndivo vakabata upfumi hwenyika.
International Monetary Fund wakaburitsa magwaro anorakidzaiwo kuti Zimbabwe ndiyo nyika ine the third biggest informal economy in the world. Informal economy muZimbabwe ino contribute close to 60% gross domestic product kana kuti zvigadzirwa zvese zvinogadzirwa munyika. Makaonawo zvakare gwaro re 2019 Labor Force and Child Labor Survey rakaburitswa neZimstat iro gore rino riri kutaura iro kuti informal economy muZimbabwe ino employer vanhu vanosvika iwo 76%.
Mashoko aya atsinirwa nevanoongorora nyadzi zveupfumi vamasimba kuchera avo vanoti
zvinobatsira kuti vanhu vange vachikwanisa kuzvishandira, vange vachikwanisa kuwanawo cheuviri, zvosimudzirawo kutengwa kwezvinhu kwanga kwadzikira. Kunozoita kuti hurumende iwane mitero value added tax. Asi tinoonawo kuti mukudzoswa kwavari kuitwa vari kudzi vange vachiregista vobhadhara yavangati presumptive tax, zvichireva kuti hurumende yavakuda mari. Upfumi hwanga hwakuratidza kuti kusavapo kwevanhu ava veinformal sector kwaatambudza upfumi. Pane ongororo yakaitwa makore mana mashanu akapera neReserve Bank vachiona kuti informal sector yaitenderedza mari inokwanisa kudarika 7.6 billion pagore, zvichireva kuti vakakosha zvikuru muupfumi hwenyika inei.
Muzvinafundo Gift Mugano, imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology, vanoti kunyange vanozviitira mabasa emaoko ava vakakosha, hurumende haina zvinobatika zvairi kuvabatsira nazvo.
Nyaya yetax inofanira kunzwisisika pazvinhu zviviri. Chekutanga, isusu vanhu veZimbabwe tinofanira kubhadhara tax kuti hurumende iwane kuenderera mberi. Chechipiri ndechekuti isusu tobhadhara tax tinoda kuziva kuti kuibhadhara tax yacho iri kutibatsirei. Saka chiri kuitika ndechekuti nguva zhinji hurumende haisi kunyatsa kubuda pachena oro kushandisa mari yavapiwa tax kuti ibatsirewo ava vari kubhadhara tax kuti vagone kubhadhara tax yakawanda.
Vamwe vakawanda vanozviitira mabasa emaoko vanga vari kungoita wakiti nagonzo nemapurisa nemauto. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Makadi makadiko, Studio 7 nevateereri vaya tinofara kusangana. Ini ndinoitwa Trimo Tsakamana, ndiri kuno kuSouth Africa, Mpumalanga. Tinotoyambuka takabata nyama yembudzi chaishuwa kuuraya mbudzi kumusha uku kuti chiite chiyambukiso kumakarwe muna Limpopo iri nhamo. Ha, seka zvakunhamusi rugare iwe. Zano PF zvainoda kungotaura tinonzi chioro pati, haisi yemunhu mumwe chero. Munhu iye anotungamirira akafa inoshandisa imwe system yairi nayo internal mukati mayo. So hai pakaoma vanandaba ningi ndana tekere havaizomboraswa zvizvi. Ivo vari ivo vene vemusangano vari dzivayo hachatotauri zvedu ana mutodi pweridzi. So pakaoma wakomana, chiitiko ichi kuzano hakuna inonzi permanent friend, hakuna inonzi permanent enemy futi. Vanamwanzura vakangotadza kuita game plan iyo yavari kuda nezano vachangokungura nhende shure. Ingati nao wana V11 forms amwanzura paiti MDC is a political party. 2 years ago zuro uno onganidza vanhu oti haisi party futi. Ngasabvume kupusiswa kwakomana. Uyu mwanzura akada kungofanana nemvura iya yemasawe yemurwizi inoita ushamwari nehove zvigara zvese nehove. Asi unotozoona kuti papa ya mvura iya yakuparticipata futi kubika same hove yaigara nayo uko. Kupoto kwa kupoto kumbwa kuswa hatibvumi kubvunza zvakadaro zvichingoshandiswa. Ndatenda hangu ngavarege kunoita marituals kuguva rumwe munhu. Iyo munhu ari munhu wekwamoyo unoita marituals kuguva remunhu wekwadziva kwamulambo kubhohera. Ita sezvinonzi ameno ameno vachangira vakane ngozi yakauraya. Saka kunda kuitwa guva rinoitwa marituals nehama chete, kwete nemumwe munhu asiri hama yako nokuda kuita mapolitical gains. Tatenda ndoitwa Trimo Tsakamano, ndiri kuno kuSouth Africa, Mpumalanga. Tatenda.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@vovnews.com. Muno kwaniso kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Kuhisika atisenda wa VOA Ndebele.